Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu, chikumi 19, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti nezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zvikamu 56 nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinonzi zvinofarira utongo hwegutsaruzhinji. Zimbabwe Council of Churches inoita misangano nemadzishe nevagari veMatabeleland North. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanonzi vanofanirwa kupiwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda kuti munyika munzi mune utongo hwekusaruzhinji. Uye zvikamu 56 nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwekusaruzhinji. Izvi zvakabuda pagungano rakapindwa muWashington DC nezuro nemumwe wavavatevedzeri vemutungamiriri weMDC uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti pamwe nemumwe wavo vaGreg Mills. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro Manheru pakuparurwa kwebhuku ravo rinotarisa nezveutongo hwegutsaruzhinji muAfrica ravakanyora pamwe nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo, vaGreg Mills vekusouth Africa navaJeffrey Epstein, iro rinonzi Democracy Works: Rewiring Politics to Africa's Advantage, vabiti vakati kana izvo zvakasaitika zvinokonzera kusagadzikana kwenyika.
Nyaya dzechekerere dzedemokrasi dzakakosha, nekuti vanhu vanofanira kuti vatungamirwe nevanhu vavanosarudza. Zvakakosha nekuti kana kuroora chaiko, unoorora mudzimai waunenge uchida, unofanira kutungamirwa nemunhu waunoda. Saka sarudzi dzakakosha, sarudzi munhu waunoda. So kuZimbabwe tabva tanyanyoita zvinonyadzisa, nekuti tiri kuwanikwa muri mumakategori yakashata, kategori yechitatu, ine nyika dzakafanana naSudhani, nyika dzakafanana naDRC, nyika dzine udzvanyiriri hwakasimba. So bhuku ratakanyora iri rwedza kutsanangura kuti wani demokrasi yakakosha, inopa madividends aya tiri kushaya kuZimbabwe.
Vabiti vakati hosha hombe iri muZimbabwe pari zvino ndeyekubwirwa kwesarudzo dzakaitwa muna 2018 nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Vakati kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, nyaya iyi inofanirwa kugarirwa pasi munhaurirano dzinofanirwa kunge Sadik pamwe nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vange varipowo sezvakamboitika muna 2008.
Mubhuku redu tataura kuti nyika dzakafanana naZimbabwe dziri mukategori yechitatu yeudzvanyiriri iyaya. Zvinotoda mubhuku tashandisa temu rekuti referee kana kuti external agents zvinotobatsirwa nedzimwe nyika. Mugore ra2008 takambobatsirwa neimwe nyika, takabatsirwa neSadik, takabatsirwa neAfrica Union. So paZimbabwe crisis at the present moment, tiri kuti hosha hombe yapinda munyika ihosha yekumirwa kwemaelections a30 July 2018. Saka hosha iyi inoda kuti itauranwe, pari kuti itauranwe hazvigoni kuti itaurane pasina Sadik vaRamaphosa vasipo.
Asi vakati izvi hazvisi kudiwa navamunangagwa nebato ravo reZANU-PF sezvo vasati vasvika pachinhano chiya chekutambira kuti matambudziko akatarisana nenyika mahombe kwazvo, zvekuti akasagadziriswa anogona kuvadya ivo vamunangagwa kuburikidza nekusagadzikana kwenyika kana kupirigurwa kwehurumende yavo nemauto.
Yosundwa nezani, yosundwa na Emerson Goza, asata asuka pati nzibu cheche, chida abu cheche chekuti, anyatos zina kuti the crisis yi umbe sereki, and akasa change the crisis nacho ichamu jirawo futi, chaka kuti create a soft landing for Zimbabwe, mutika sadaro mchave ni virizungu ama, mchave ni implosion, mchave kana ime kucha ino itika, tufana utaurana, and utaurana ipa pa vacha misa mafana kwa waripa table, MDC mafana kwa waripa table, iye Emerson mafana kwa waripa table, fundu mapato, mawa.
Chimwe chizarwa cheZimbabwe chakavepo pachiitiko ichi, Dr. Roderick Machekano vakatsinirawo mashoko avabiti ekuti muAfrica munofanirwa kuve neutongo hwekusaruzhinji kuti mugadzikane vachiti kana izvi zvakaitikawo muZimbabwe zvinhu zvinoshanduka.
Ndomu Zimbabwe sunu zokuti kana zvikanga zvichitevedzerwa tikange tine ma institutions akasimba vanhu vachikwanisa kuvota freely vachiselecta vanhu vanoda and vanhu vachigamuchira ma results sekuvota kwavanenge vaita zvinofanirwa kunge zvichikwanisa kusimbaradza democracy munyika yeduwo zvakare yeZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU PF iri muno muWashington DC vaFrank Guni avakapindawo pamusangano wekuparurwa kwebhuku iri vakati chiri kutadzisa nyika idzi kubudirira hakusi kukundikana kwedzihurumende kwete asi kuti vemapato anopikisa ndo vari kudzitadzisa kubudirira.
Hatina kubudirira because opposition yaiti kana yavasina kupinda hapana chinofanira kubudirira. That's not how they developed. They put the nation first. Tikatarisa kana kuno kuAmerica unoona kuti madhemokrasi nemarepublicans mapato akasiyana. Asi kana yakuuya nyaya yekuti America ibudirire kana kuti America iende mberi vanobatana pamwe chete. Iye zvinezvi kuenda mumwe munhu anotuka kuti America yakaipa vese vanobatana vachirwira America vachiita chirwirango. Asi tinoona opposition yedu ndovanotoenda pamberi kutsorokodza kunyomba.
Mumwe akataurawo pachiitiko ichi ndava Mills avanobva kuSouth Africa avakati panofanirwa kufungisiswa patsva nzira dzingabatsira muAfrica sezvo huwandu hwevanhu huri kutarisirwa kukwira zvakapetwa chiuru panosvika gore ra2045. Bhuku raiparurwa iri rinotarisa maitirwo esarudzo muAfrica idzo dzinonzi dzinenge dzisina kuchena semuenzaniso sarudzo dzakaitwa muDemocratic Republic of Congo muna 2019, muZimbabwe muna 2008 nemuKenya muna 2007. Kusaburiswa kwechokwadi mukutsvagwa kwerutsigiro, kumbunyikidzwa kwekuburiswa kwemashoko, pamwe nekuvharwa kwemadande mutande ndedzimwe nzira dzinonzi dziri kushandiswa nedzihurumende dzinodzvanyirira vanhu pasi rose. Izvi zvinonziwo zviri kutemesa musoro nyika dzemuAfrica dzichiri kusimukira dzine vechidiki vakawanda. Izvi zvinonzi zviri kuonekwa mukuratidzira mumigwagwa uko kunonzi mucherechedzo wekushaya chivimbo nenzira dzeutongo hwakanga huripo kare. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches riri kuita misangano nemadzishe nevagari veMatabeleland North vachitsvaka nekukurudzira nhaurirano pamwe chete nekutsvaka kugadzirisa nyaya dzakaitika kare mumatunhu aya. Munyori weZCC mufundisi Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti nezviro kuwange vakaita musangano mukuru nemadzishe nevamwe vakuru vedunhu reMatabeleland North. Mufundisi Mtata vati zvimwe zvinoramba zvichitaurwa mumisangano iyi zvinosanganisa chichemo chekuti mari inobva mukutengeswa kwezviwanikwa zvematunhu aya idzorerwe mumatunhu aya mekare kuti abudirire uye kuti mabasa asimudzirwe munzvimbo idzi. Tabata Dr. Mtata kuti tunzve nezvenyaya iyi.
Musangano watakaita nezuro wanga uri musangano unosanganisira vatungamiri vemakereke namadzishe ekuMatabeleland North. Musangano unoenderera mberi nemisangano yatanga tichiita mwedzi yapfuura yokubatanidza singwisingwi yemakereke vachibatirana pamwe chete namadzishe kuti vangabetsera sei kunawu yokuti nyika yedu ive nerunyararo kunogara.
zvikuru zviri kutaurwa mumisangano iyi zvamuri kuona zviri kubuda ndezvipi?
Pakabuda nyaya dzakati wandei, asi zvizhinji zvinosanganisira kuti tingaita sei kudzivirira mirizhonga mumatunhu matigere. Zvimwe zvezvinhu zvavakataridza kuti zvinobatsira kuti tidzivirire nyaya yemhirizhonga, kuti upfumi hwenyika hugovewe nenzira inoita kuti pasava navanhu vanosusumwa kuti vanosiwa kunze, uyezve nyaya dzinenge dzine chokuita nemaronda ekare dzikarapika nekukurumidza. Hazvimutsi dzimwe vamwe makakava.
Zvimwe zvavakupirai ndezvipi?
Chimwe chavakakurudzira zvikuru ndechokuti vanotarisira kuti chimwe chezvinhu chinobatsira tiriduse maconflict inyaya yekuti mufumi hwenzvimbo, especially nzvimbo dzavagere, vamwe vagere munzvimbo dziri kudhuze kuna Mabhinga, kudhuze nekuna Zambezi Valley, vanotarisira kuti kana vanhu vemunharaunda imomo vakawanavo mukana wokushandisa zvinhu zviri muzambezi imomo kukariba nezvimwe zvakadaro, zvinobatsira kuti vanhu vemunharaunda vanzve vachifara pachinambo chokuti kana vakaona vanhu vachibva kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekunana Harare vachiuya vachikohwa matemba achipfuura achienda kunotengeswa kune dzimwe nzvimbo ivo vasingabhenefiti. Saka vaitaura nenyaya yekuti kana zvinhu zvakadaro zvikagadzirisiwa vakaonawo mukana wekuti vashandise upfumi huri munzvimbo yavo, zvinobatsira kuti nyika igone kuvaka runyararo gunogara. Vakataurawo nenyaya yekuti kana pane mamwe maronda ekare anenge asina kupora vanhu vakagara pasi akarapika maronda iwawo, zvinobatsirawo kuti runyararo gurambe kuchikura nokugara mukati menyika yedu.
Ndezvipi zvavari kunyanya kukurudzira?
Vanokurudzirawo zvekare ndicho kuti zvinotsvakwa kuti especially vematengegwe ezvenyika vanzwisise kuti basa ravo ravanaro ari ngozi rokupfudzira mberi mubato wemapato avo chete, asi ekuti vavake nyika pamwe chete. Saka nyaya yekuti nhaurirano yezvematongegwe enyika irambe ichienda mberi inyaya yakabuda ichiratidza kuti inokurudzirwa zvikuru.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuhwange neStudio 7.
Musi wa20 chikumi gore roga roga pasi rose rinobatana mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Dingindira regore rino rinokurudzira vanhu kuti vapindewo mutsoka dzevapoteri. Sangano reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti kusvika muna 2017 vanhu vanodarika mamiriyoni 65 nevashanu kana kuti 65 million vari muupoteri. Kunyangwe hazvo Zimbabwe ichichengeta vamwe vapoteri kutongogara refugee camp, kunewo zvizvarwa zvenyika zviri muupoteri munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, America, Britain nedzimwe. Zuva revapoteri richacherechedzwa mangwana China. Tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvakapotera kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana, uko kune mutori wedu wenhau Shingirai Madondo.
Vapoteri ava vakatiza mirizhonga nemvonga mupopoto munyika nechinangwa chekuda kuvamba upenyu hutsva. Pamuzinda wevapoteri weDukwi Refugee Camp iyo iri kuChamembe kwakadziva kubhabvazuva kweBotswana. Asi kunze kwerunyararo nekugamuchirwa nenyika yeBotswana, vapoteri vakatiza munyika nedzimwe dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Somalia, Rwanda nedzimwe, vanoti vari kudya nhoko dzezvironda. Mwedzi wega wega vapoteri ava vanopiwa zvekudya zvemaringa kwana madhora $20 kuAmerica, izvo zvinonzi neruzhinji rwavapoteri hazvivakwanire. Ruzhinji rwavapoteri vanobva kuZimbabwe rwakatiza munyika mugore ra 2008 mushure mekushungurudzwa zvakaipisisa nevaifungidzirwa kuti vatsigirwe bato rezanupf vachishanda nemauto apo varobert mugabe vaive mutungamiri wenyika. Mhirizhonga yakawedzera munyika panguva iyi sezvo painge poitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika sezvo pasina ainge akunda zvine mutsindo pakati pavamugabe nemuchakabvu Morgan Tsvangirai wemdc. Asi vapoteri vakawanda vataura nestudio 7 vanoti nyika yebotswana iri kukundikana kuchengetedza kodzero dzevapoteri. Sajigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kukodzero dzevapoteri pakamba yadhukwi vabeki mpilo weza vaudza studio 7 kuti vapoteri vari parumananzombe sezvo vachigara vakavharirwa mukamba semombe dziri mumapadhoki.
Tange takatarisira kusununguka paupenyu nepamabasa. Tatarisira kuti tisamboshunguridzwe zvataitwa kuZimbabwe. Hatisi kuvhumirwa kubuda. Tirikutoregreta kuti taiziva kuti Botswana dai yaita zvaita. Dai tisinamboona Botswana.
Vanaijo ndabeni ava nemakore makumi matatu nemashanu vanoti vakatambisa makore makumi nemashanu vagere pakamba yadhukwe wachifunga kuti zvinhu zvichanaka.
Kana uri waita refugee une nguva dzekuaccepta, unaona situation which is actually better than kutiza kwawaita uko, because chikuru palife yemunhu ka is life, unaona kurarama ndeve sense ndezvinhu zvihombehombe, unaofa wange at least une upenyu hwanenge uchiraramawo zviri safe.
Kunyange hazvo kumba kuri kumba munguva yemarwadzo nemafaro. Mumwe wevapoteri vaSimon Veremu vaudza Studio 7 kuti kudzokera kumusha kunotyisa nokuti vanhu vaivafuisa ndivo vachiri panyanga.
Sarasikoyo ndiyachangoramba tidatinayo svika mibvarazanani kumusha because homizomusaradzorwa mumusha sikuenda kumusha tinogara kumusha izvozvo kaduki nete future tiri kumusha but environment yatavhuvarazi tinogara kumusha ikoko so conducive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaita manza chikawana mukana wekuti chiite zvidzidzo zvokugadzira magetsi paJohannesburg Technical College vamaidei musonza vanoti vanopa kutenda nyika yeBotswana. Nyanzvi mune zvemutemo nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vaSimon Jababu vanoti namai vapoteri vanobva kuZimbabwe ndeye mwana atsva kudumbu mai vatsva kumusana.
Sezvo wari muno tingakwanisa kuti wango uchiita ndicho chekuti wangoramba wakashingirira wakadaro nekuti chinoitikawo ndechekuti kuZimbabwe uko kutarisira utano hwacho huripo neutano huri muno muBotswana unotosvikira kuti watu iwo vatori pari nani, saka ngavangoramba wakashingirirawo wakadaro.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kukurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kumusha. Mumwedzi wakurume gore rino hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakaumbisa kuti ichashanda nehurumende yava Mokgweetsi Masisi weBotswana mukugadzira nhaurwa dzevapoteri. Asi vapoteri vakawanda vanoti kuZimbabwe kwakaberekera ngwe uye kuda kudzokera kuzvikanda mukanwa mamupere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tovambotarisa zviri mumabepanhau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro penhengo dzeparamende dziri kuti mutemo unorambidza kurangwa kwevana vechikoro unofanira kutarisiswa zvekare, vachitizve kubvumidza vana vechikoro vane pamuviri kuti vaenderere mberi nedzidzo zvinokanganisa hunhu hwenyika. MuChronicle mune nyaya inoti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari mumaputo kuMozambique kumusangano weUS Africa Business. Daily News inoti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri Kashiri vari kutoropodzwa pamusoro pemashoko avakataurwa ekuti mauto achashandiswa kana vanhu vava kuratidzira. MuDaily News nekare vechidiki veZANU-PF vanoti amai Grace Mugabe vanofanirwa kutorerwa mapurazi 16 avanawo vasiyiwe vane purazi rimwe chete. MuZimbabwe.com mune nyaya pamusoro peInternational Labour Organization iyo iri kushora vaEmmerson Mnangagwa pamusoro pekutyora kodzero dzevashandi kwavari kuita. Chikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
mamuka sei pa Studio 7 tino kutenda ije basa kurura mno titi nambe michitifaza nichiwa kwa chenyu chino utinakiza ende mno tipa na uze chokwadi saka tino kutigira imi kwa Studio 7 na uiripo ndia kuti ndinuda kungo tenda angu kukazi kwa papa itu kwa wawirushime ngube na wa tinde biti sewa tenzeri wawachamisa shenu shakanaka shenu shasimbara zabatu kwa fure mberi ni demokrasi yao no kuti kwa ta kwenda paduzi kwa ta vandokuri saka kwa fure mberi nga wa saa nyanyo kuruisana nyanyeshu karu no kuti iwe mangwana uchawa lida saka ngatingo pani umeno mwengambo kutikani ya pozisheni ya ajiyo ya wafurile mbeki ni demokrasi yao tunawaziki ya warume yao ndi tinawada ndikopani yuze soredu aiwa datenda sitarangu ndinawazi munashe ndisukunu kwa kenda mbuya mwe nizwara kanaka
ndinichi nchandudu wazi munuwese azive munuwese anechitupa cha Mzimbabwe munuwese anonzi manuwa Mzimbabwe ungawe uri kudiaspora ungawe uri mwenyika ndizi chandudu kumbira ndichukutu wa munuwese titaure mashoko tichiziva tisapomera ne kana kukandira na nyoka menyu achiona wangitaura kuti mvura bongo dziki ndiyo garani so nyaya yetu munyenchemera yesu ndeyekuti kana bato rezanu PF riro riri kutonga vanhu hamufaniri kuzitungumadza kuti ndimi muri kutonga one tobva ipapo bato reMDC racho ngarirege zvinhu zvibvika futi richiti aiwa ha havana zvavanoziva zvazodai ikonomi yazodai because chaunofanira kuziva ndechekuti usati wava muzanu PF uri muZimbabwe usati wava muMDC uri muZimbabwe so nyaya iri papa hese kuti vezanu ndo vakapfuma kana kuti MDC ndo vakapfuma vanhu vari muZimbabwe vese vari kutambura because tose tiri maZimbabwe saka ini tinongokumbira kuti ruremekedzo ruwanikwe tizoremekedza zuva rechidiki tizoremekedza zvakawanda inhau yekuti upenyu achaoni ngokatomira mapato achiwirirana achiita zvakanaka pasina kuti hava havazivi ava vachiti ava havazivi nekuti pachiona vanoti mvura bhongo dzike ndiyo garani ngavaite muonera pamwe chete sechuma chemuzikuru ndoitwa Victor ndiri kunoti West Mafikeng South Africa
makadini makadini vashamarari vestudio 7 ini ndini ndinoitwa Mareya ndiri muPretoria ndoda kungotaura zvangu pamusoro penhau yemapurisa ari kunzi ari kuiswa mumadhorobha nzvimbo dzakasiyana siyana uye masoja zvakare ari kunzi avari kuti ari redi kuuya kuzodzimura madhema anenge achida kuitwa but chikumbiro changu ndechongoti masoja awa nemapurisa nenhamo iripo imba vatendeuke vakwanisa kungoonawo kuti nhamo iri muZimbabwe inotoda kungobatana ivo pachavo vamwe vacho izvi kutambura kwavainako muno mumba chambu chamo hamuna kana chokubata asi vamwanika vachitoti tiri redi kudzimura zvinenge zvichiitwa izviya zvekuda kuunzawo chakanaka aiwa dai zvaigona vaingonzwisisawo kuti panoitwa mademonstration iwawo vakwanisewo kungoteverawo vachibatawo vanenge vachiitawo zvazvine zvisiri unnecessary zvega but mademonstration aenderere mberi tisunungurwe tiri kutambudzika tiri mukati menyika dzevamwe tichiudzwavawo mazita anoshoreka zvisingaiti saka dai mai vaingotinzwirawo nyasha ndivo vanotiwa varidzi venyika vamadhipatimendi wava kuti vagone kuti nyika isunungurwe
makadiko makadiko mhuri yeZimbabwe nestudio 7 ndoda kutaura panhau yekucherechedzwa kwezuva revapoteri vari mune nyika dzese pasi rese hai ndinoti hangu ndekuno kusouth africa kunoku utunzi uri mupoteri haro zvakaoma chaizvo nekuti unowana gwaro riya rinonzi asylum wariwana gwaro iroro harikwanisi kutora kuvhura bank account hauna chimwe chinhu chaunokwanisa kunze kwekungopinda basa chete nezvimwewo zvishomanana saka ndochikumbiro chiri rude muno munyika zvaenziwa nemasta munokwanisa kutora mabhengi a vavhurawo mabhengi vataskose vanhu nekuti zvakaoma kunze uri mupoteri chisi chinhu chiri nyore
mali ni shamaro 77 ndipo blanche arena ndo kwa isini na ndango komendo kwa msurupe day of African child instead that this day ndikona celebrate for the minority majority I want to celebrate as well because waro kuchema vana vachinji chikora hakuna madzidzo acha masuku ya chikoro kana vacha vasipiwa mukana wekuti nyangwe wapedza chikoro chacho vakwanise kuuma mabasa vakwanise kuendorwa mberi vachidzidza zvinhu zvakati wandei vakuru varongoramba vari kurambira pazvigaro kuruwo mukana wekuti vaiti vachipindawo vazokwanisa kuita izvozvo saka tichitarisa panyaya yedzidzo izvozvo maschool fees madhura akuita zimbabwe vashomarumba kana maschool fees then maticha acho haasi kuenda kunodzidzisa vana vacho nenyaya yekuti havasi kubhadharwo masalari dzakafanira saka unoona kuti pedzisira vana vavaya havachakwanisi kuenda kuzvikoro vangogara vari kudzidza pedzisiro zvakuvapfusha kupinda into prostitution kana vari vasikana kana vari vakomana into drugs or stealing or pedzisira vakuuraya so zvinhu izvizvo zvikuona zvii zvinhu zvinokanganisika vana vemuafrica dai kuti zvagadziriswa maybe tingakwanisa kucelebrata this day tichifara tese ndatendaro
kusimba kusimba washamarari westudio 7 wana jonga kandemini mashura padunhu kuno mashura chaiwo chaiwo mukaona ticha chai chai mudzidzisi aakusvika pakuti zviri nani kuteya mari waipota achitengesera vamwe mbewa zvotaridza kuti hurumende yakoniwa apa hurumende kukoniwa chaiko chaiko kuno kwandiri kuno kunonzi kuheadlands area pachikoro chinonzi anodini pana ticha atoripo izvozvi zvekutoti haa zvakutonyadzisa zvakutonyadzisa kunyadzisa chaiko kuti hurumende ndengaisadaro so kunyadzisa ende dai ndanga ndiri inini ticha ye ndaida kutinyatsoti kutosiya basa kunotengesa mbeva bhozi kana mbeva dzaakutobhadhara zvitori nani dani chikoro bhozi ari kutengesa hake zvakanaka
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muguta rePhiladelphia vanoti vakawana zvinodhaka kana kuti cocaine isati yambowanikwa nemapurisa muAmerica. Mapurisa nezuro vakabvuta matani mamirioni 16 ecocaine panzvimbo inomira zvikepe yepaka Marine Terminal muPhiladelphia. Cocaine iyi yakawanikwa muchikepe chakanyoreswa kuLiberia. Mapurisa vanoti mukutengeswa cocaine iyi yagona kubudisa bhirioni remadhora. Nzvimbo yakachengeterwa mhuka yeNyasa Reserve muMozambique yasvitsa gore isina kumbourayirwa nzou nevanozima mhuka zvisiri pamutemo kana kuti mapoachers. Nzou yakapedzisira kuurawa munzvimbo iyi yakaurawa musi wa1 Chivabvu 2018. Sangano rinochengetedza mhuka reWildlife Conservation Society iro rinobatsirana nehurumende yemozambique mukuchengetedza mhuka munzvimbo iyi rinoti izvi zvakakwanisika nekuti mapurisa anoshanda musango iri akadzidziswa zvakakwana uye vane zvombo zvepamusorosoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zvikamu 66 kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Zimbabwe Council of Churches inoita misangano nemadzishe nevagari vemateberland north. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.